vachitaura pamusangano wavaita nevanhu pamapisa Growth Point nhasi, amai Mugabe vati veruzhinji vanofanirwa kukoshesa rusununguko rwavainarwo pamwe nekubatana nerunyararo zviri munyika. Vachiti kuita izvi kunoita kuti mweya wevaimbo vemuteedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo uzorore murugare. Vankomo avo vaitungamira bato rezapu vakanyorerana chibvumirano chemubatanidzwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1987, izvo zvakaita kuti bato rezapu ribatane nerezano PF. Amai Mugabe vati nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika, vanoziva kuti veruzhinji vari kunetseka pakuedza kuraramisa mhuri dzavo. Asi vati izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vakoshiwe nhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Tinokoshesa kunyanya kukoshesa unity yatakasirwa nababa vedu paZimbabwe. Kana tichida kuti baba vedu vakatisiya baba Nkomo kuti mweya wavo uzorore zvakanaka, tinofanira kuramba unity chakaita pamwe chete kubatana kwedu kunoita
Amai Mugabe avakambobuda munhau nenyaya yavo yekushora varwi vehondo yerusununguko pane mimwe misangano yavo yavakaita munguva yapfuura, vati vanhu vanofanirwa kuremekedza varwi vehondo yerusununguko kusanganisira vamwe vakuru vakuru vezanu PF vakaendawo kuhondo, vanosanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, Mushakabvu Vankomo pachavo, pamwe nevamwe vakaita sana vaSimon Kaya Moyo navaKembo Mahadi, avo vanove vamwe vevakuru vakuru vange varipo pamusangano uyu. Amai Mugabe vashora mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai, vachivati havazi mutungamiri ane hanya nevanhu sezvo vakakurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango nenyika dzekumadokero. Vashorawo mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega, ayo vati anoshandisa nyaya yekupa chikafu kune vamwe vanhu vanoshaya chikafu senzira yekuti vasatsigira vaMugabe nebato ravo rezanu PF.
Vachipachikafu asi maonera angu, ukaona munhu anongouya achikupachikafu gore negore asingakupe iwe chishingozi unoveza hove yako wega patango, woziva kuti munhu iyeye haadi kuti upenyu hwako huenderere. Kunyanyanyanya vanoti kana yanguva yemaelection, kana yanguva yemaelection vanobva vaita up their game, vabvunza zvakawanda vachiita kunge vanotida chaizvo, vanotichengeta, vachititaurira mamwe mameseji ekuti hurumende yenyu haikudei. Saka muchitambudzika kuti isusu tishore hurumende yedu.
Asiwo amai Mugabe pachavo vapa chikafu kuvanhu chinosanganisira matani mazana maviri echibage uye matani zana nemakumi maviri emupunga. Vatiwo pane matani chiuru ehupfu achapiwa vanhu pasi pechirongwa chehurumende nekambani yeGMB. Amai Mugabe vatorawo nguva yavo vachitaurira vanhu nezvechirongwa cheZim Asset vachiti chichabatsira kuti nyika ibude mumadhaka mairi. Vataurawo pamusoro pekudyidzana kweZimbabwe neChina vachiti kushanya kwemutungamiri weChina vaXi Jinping kuchaunza budiriro munyika. Kubvira pavakatanga kuita misangano yavo yekusangana neveruzhinji gore rapera, amai Mugabe vanositora mukana wekutukirira vamwe vakuru vakuru vemuzanu PF vavanoti vari kukuchidzira kupatsanuka kuri mubato iri. Asi nhasi varumbidza vatsigiri vebato iri mudunhu reMatabeleland South vachiti vakabatana uye vakayambirawo vechidiki kuti vasaite zvemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 pamapisa kuMatabeleland South, ndini Taurai Shava.